Mangwana na kanaka wa tereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechishanu, mbudzi 17, 2017. Makateerera ku Studio 7, nefenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi icho tiri kutepfenyura chakakosha kana kuti special broadcast.
Zvandaviri ngoo zvichibva kumaamericans vati ivo vanosapota zvinodiwa neruzhinji rwevana vezimbabwe. Ndinofunga kuti vanhu vazhinji vanobvumirana navo kuti Zimbabwe yakufanira kutarisana nezvinhu zvitsva. Kunyanya munyaya dzezvemagariro nekuti upenyu hwevanhu hwanyanyisa kuoma.
Hurumende yeAmerica yotarisira kuti zviri kuitika muZimbabwe zvichabatsira kuunza shanduko kana vamugabe vakasiya chigaro. Munyori mukuru weUnited Nations anoti anotambira danho resangano reSADC rekuedza kugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanokurudzira vamugabe kuti vasiye chigaro nechimbi chimbi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti inotarisira kuti zviri kuitika muZimbabwe zvichabatsira kuunza shanduko kunyika iyi kana chete mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasiya chigaro. Sangano renhau reReuters rinoti vakafanobata chigaro chemutevedzeri wegurukota reAmerica rinoona nezvekutyidzana nenyika dzemuAfrica vaDonald Yamamoto varatidza kuti havatambiri urongwa hwekuti vaMugabe avatonga kwemakore makumi matatu nemanomwe wapiwe mukana wekutungamira nyika pasina masimba akawanda kana kuti ceremonial kana kutungamira nyika vakafanobata matomu. VaYamamoto vanonzi vati iyi nguva yekushanduka kwezvinhu muZimbabwe ichipinda mune chimwe chikamu vachiti izvi ndizvo zvavakatarisirawo naivo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuBoston muno muAmerica Dr. Chipo Dendere.
Zvandaviri ngoo zvichibva kumaamericans vati ivo vanosapota zvinodiwa neruzhinji rwevana vezimbabwe. Ndinofunga kuti vanhu vazhinji vanobvumirana navo kuti Zimbabwe yakufanira kutarisana nezvinhu zvitsva. Kunyanya munyaya dzezvemagariro nekuti upenyu hwevanhu hwanyanyisa kuoma. So ndinoona sekuti vanhu vazhinji vachasarudza chero zvinoita kuti upenyu hwevanhu huve nani. Manhera anhasi ndanga ndiri kumusangano wevanhu vanodzidza nezveAfrica uri kuitwa kuChicago. Kumusangano uku ndataura nevanhu vanodarikidza 50 vanoti ivo maamericans kune dzimwe nyika dzekueurope, vanhu vekuAfrica nevakadaro daro. Kubatanidza nevanofarira vaMugabe, vazhinji vanga vachiti vanoda kuona Zimbabwe ichidzokera pakuva imwe dzimwe nyika muAfrica dzine upfumi hwakanyanya. Vazhinji vataura kuti ivo kunyanya vechikuru vandudza ivo kuti pavakanga vachida kuenda kuuniversity maAfricans vaitotarisa kuenda kuUniversity of Zimbabwe, vamwe vakashayiwa nzvimbo, vamwe vakasarudzwa kuenda kwakadaro. Saka zvandipa picture yekuti vanhu veruzhinji vari kutarisira kuona Zimbabwe ichidzokera pakusava nyika yekuti vanhu vanonzi vari kushaya chekudya, vanhu vanonzi vari kushayiwa mari, vanhu vanonzi vari kufira mumahospital nekuti vashaya ropa kana kuti vashaya mishonga isinganyanyisi kudhura.
Asi munotarisira here kuti shuviro yevanhu iyi ichinhu chingaita michero?
Maonero angu nezvimwe zvinanga ndichinyora manhera ano, tikaverenga constitution yedu section kubva pasection 98 zvichienda mberi kusvika pa101, ndipo paunoverenga nezvekuti chii chinoitika mukubvisa mukuru wenyika. Sezvo vemauto yo vakati ivo vanoda kuvabvisa vachiburikidza nemutemo mukuru wenyika constitution, vane maoptions maviri kwavari. Option yekutanga yandinoona seyakaoma, ngekuti vanovabvisa zvine kubviswa neparliament. Option E inenge ichida kuti half yeparliament ivote kuti vari kuda kubvisa vamugabe.
Tichidzokera kuhurumende yeAmerica, tinoona kuti yanga yakatemera zvirango kune vamwe vari muhurumende yavamugabe, kusanganisira ivo vamugabe. Pakaita shanduko seyavapo iyi, mungatarisira here kuti zvirango izvi zvingakasika kubviswa?
Ndinoona sekunge hurumende yeAmerica ine good faith kuhurumende yeZimbabwe. Kana vachitarisira kuti nyika yedu ingabudirirawo mabudikidziro nekubuda kwakanaka kunenge kwaita zvino, tichitarisawo kuti yava new era, new page. Mafungira angu anenge ari ekuti vanoti aiwa, sezvo matangisawo nesuwo taakutangisa ukama hutsva, tichiona kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika, Dr. Chipo Dendere, vari parunare kuBoston muno muAmerica neStudio 7. Bazi reSadc Troika rakazivisa nezuro kuti vatungamiri venyika dziri musangano iri vachaita musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary summit mukupera kwesvondo kuti vaone kuti voita sei nenyaya yeZimbabwe yemauto akabvuta masimba kubva kuna vamugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vadhewa mavinga.
Ndomashoko aturwa leSadc kuti vanoda kuita musangano uyu kuongorora zviri kuitika kuZimbabwe. Asi tinoziva kuti uyezve vataura pamusangano waitwa kuBotswana nhasi kuti musangano weSadc hautsigiri kutorwa kwemasimba ehurumende nechisimba kana kuti nemauto. Saka tinoona sekuti musangano uyu unenge uri wekuedza kutaura kuti mauto ngaadzosere masimba kana kuti ngaaite kuti hurumende yakasarudzwa kusazodze Zimbabwe idzokere pakutonga murunyararo. Mafambiro azvo nekuti nguva nenguva tinoona kuti utungamiri weSadc vanotsigirana vatungamiri venyika kwete vamwewo vanenge vapinda. Saka zvinoreva kuti zviri kuitika kuZimbabwe zvinogona kunge zvava zvekuti vamugabe vanenge vari kupuwa mumwe mukanazve wekuti vakurukure nemauto kunzi zvichida vadzoserwa pamasimba.
Asi munoona here miSadc ichikwanisa kutumira mauto kuZimbabwe kuri kuti vechiuto varamba vakatsika madziro?
Zvinogoneka kudaro nekuti hapana patati taona isusu musangano weSadc uchibvuma kuti pave nehurumende yechiuto yakatora masimba nechisimba. Tinoona kuti kuLesotho Sadc yakataura zvekuti yaigona kutumira mauto. Tinoona zvekuti imwe nguva zvakaitika kuDRC kuDemocratic Republic of Congo zvese zvekuti ndivamugabe vakazotumira mauto nevamwe neNamibia nevamwe vachitoenda vachiti vakamirira musangano weSadc kunyange zvazvo zvakazvisina kutumwa neSadc. Saka zvinogona kudaro kuti vanogona kutumira mauto kuti vadzosere vamugabe pachigaro.
Tiri kunzwawo dzimwe nyaya vamavhinga vamwe vanhu vari kuti vari kurohwawo pamaroadblocks ari kuitwa nemasoja. Munoona sei nyaya?
Mucherechedzo wekuti zvinhu zvanga zvichiti zvaite iko zvinorava zuva repiri ratopera mauto atora nechisimba. Saka hazvinenge zvisina kujeka kuti chii chiri kuitika nekuti kubva patorwa masimba mauto haana kutaura kuti zvakamira sei, urongwa ndehupi, tiri kuenda kupi, nyika iri kuenda kupi. Saka zvinogona kudaro kuti pamwe mamwe mauto nekuti havana kudzidzira basa rechipurisa rekushanda nevanhu vanhu mauto haana kudzidziswa nyaya dzekodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Mauto anongoziva kuti ite chakati nekite chakati nechisimba. Mauto kureva kuti muto kureva chisimba, ndo dambudziko iro. Ndokusake zvichinzi panofanira kuva nehurumende inenge ichitungamira mauto ari kurutiva. Asi kwazvino chakatanga kutora mauto kutorera mapurisa masimba. Mapurisa ese akanzi haachakwanisa kuita basa muHarare, vakadzoserwa kumakamba avo.
Gweta vadhewa mavhinga vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunare muSouth Africa. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai neZuro vakakurudzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro nechimbi chimbi sezviri kutarisirwa neruzhinji Pachitariswa zvavakaita nyika isati yawana kuzvitonga kuzere pamwe nekunge yawana kuzvitonga. Vatsvangirai vakati panofanirwa kuvepo kwehurumende inofanirwa bata matomu vachiti izvi zvinofanirwa kuwiriranwa nemapoka ose ane chekuita munyika. Mashoko avatsvangirai aitevera musangano webato ravo Westending Committee wakaitwa muHarare uyo unonzi wakasunga kuti panofanirwa kuve nehurumende inofanirwa bata matomu inobatanidza mapoka ose. Vatsvangirai vakati zvakakoshawo kuti nyika idzokere kuutongi hwejekerere kuburikidza nesarudzo dzakasununguka uye dzakachena dzichiongororwa nemasangano akazvimirira anobva kunze. Vakati matambudziko emunyika anogadziriswa chete nevana veZimbabwe vachibatsirwa nevekunze. Vakativo vanotenda kuti mauto akavimbisa kuzvipira kwavo kuti munyika muve nerunyararo, kukosha kweupenyu kusanganisirawo kuremekedza kodzero dzezvisarwa zveZimbabwe. Vatsvangirai vakati vanozivawo kushushikana kwenyika dzekunze nemasangano anoti RESADC neAfrican Union, United Nations neEuropean Union pamusoro pezviri kuitika munyika. Vakatiwo masangano iwaya pamwe nevekunze ndivo vakakodzera kuti vaumbe hwaro hwesarudzo dzakasununguka uye dzakachena. Vatsvangirai vakati nekuda kwezvose izvozvo vakasunga sebato kuti patsvagwe nzira dzekuti pave nevanofanobata matomu uyewo kuti vamugabe vanofanirwa kusiya chigaro nekukasika sezvakatarisirwa nevana veZimbabwe pogadzirwa hwaro hwekuti masimba ochinjanwa sei.
We are also aware of the concerns of the international community, SADC, the AU, UN, and EU regarding deteriorating situation in Zimbabwe. We have therefore resolved and agreed on an urgent need for a roadmap to return the legitimacy that includes the following critical signposts. One, that in the interest of the people of Zimbabwe, Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation, taking full regard of his legacy and the contribution to Zimbabwe, pre and post-Zimbabwe. That there be a negotiated, all-inclusive transitional mechanism. I'm emphasizing transitional mechanism. And that the purpose and essence and nature and character of that mechanism be agreed upon by all national stakeholders.
Vatsvangirai vachitsanangura zvakasungwa mumusangano webato ravo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zviri kutevera nemeso matsvuku zviri kuitika mumusha zvichitevera kumbotorwa kwemasimba nemauto. Mumwe wevanhu ava ndiDr. Roderick Machekano, vanove zvakare munyori mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora Network North America, avanoti chingave chinhu chakanaka chose kuti vamugabe vasiye chigaro murunyararo kuitira kuti nyika ienderere mberi.
Baba, nyaya yamuri kutaura iyi nesuwo tangoinzwa nemahunga-hunga, asi sevana veZimbabwe tinenge tichitarisira runyararo pamwe chete norusununguko, asi zvatinoona hedu zvaitika izvi isi tinozvigamuchira, nokuti tinoona sekuti nguva yareba tiri vanhu vane misha endi tinosuwira kuva kumusha. Asi nemamiriro anga akaita zvinhu kumakore apfuura esawa, zvanga zvisina zvinorema chaizvo kuti tidi tinge tichiplana nokuona kuti zvinhu zvedu kumusha uku tingazvifambisa sei. Saka mamiriro akaita zvinhu pari zvino, tine tariro chaiyo, tine tariro kuti zvinhu zvichatifambira zvakanaka.
Asika Dr. Machekana, tiri kunzwa kuti vamugabe vari kuramba kusiya chigaro achiti vakasarudzwa zviri pamutemo zvinoenderana nebumbiro remutemo.
Hungu hwavo vamugabe vangataura vachitivo vakasarudzwa, asi isu tinoziva, munhu wese anoziva kuti sarudzo dzanga dzichiitika makore nemakore esawo dzanga dzichisara dziine kunyunyuta.
Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Roderick Machekano vabva vatsvitsa kumagumo echirongwa chedu. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.